manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera zvita 28, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa eZimbabwe Republic Police ZRP opa chenjedzo kuvatyairi kuti vasiyane nekunwa doro kana vachityaira uye kuti vafambi vamhangare nyaya dzekutyaira zvisina tsarukano. Vamwe vagari vekunyamakate mudunhu remashonaland west vanoti magariro avo ari kukanganiswa nekuda kwetsika nemagariro amambo ave kuvatonga. Mumwe anoita zvemitambo anoti basa ravo rinovapa chouviri sevatambi asi pachine zvinoda kugadziriswa kuti upenyu hwavo huvandudzike. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa eZimbabwe Republic Police ZRP okurudzira vatyairi kuti vasiyane nekunwa doro kana vachityaira uye kuti vafambi vamhangare nyaya dzekutyaira zvisina tsarukano pamwe nekuremerwa kwemotokari munguva ino yezororo. Mwaka wezororo muZimbabwe unozivikanwa nekuwana tsaona dzemumugwagwa dzakawanda munyika zvikuru nekuda kwekumhanya zvakanyanya kuneta kwevatyairi uye kutyaira vakadhakwa. Sangano reTraffic Safety Council of Zimbabwe rinoti vanhu vashanu vanofa netsaona zuva rega rega mumigwagwa yemuZimbabwe. Vachitaura nevatori venhau mushure mechirongwa chekusimudzira kuchengetedzwa pamwe nechenjedzo pazororo pachiteshi chikuru chemabhazi muHarare chembare mukati mesvondo rino, vakati vanhu vanofanira kungwarira pamigwagwa kuitira kudzivirira tsaona. Mutauriri wemapurisa nyika yese vaPaul Nyati vakaudza Studio 7 svondo rino kuti mapurisa akagadzirira zvakakwana mazuva ese ezororo iri kuchengetedza mitemo mumigwagwa nekubatsira vafambi. Chero zvazvo nezuro mapurisa akazivisa kuti huwandu hwevanhu vafane kukuvara mutsaona dzemumigwagwa zororo rino hwakaderera pane hwegore rakapera. Vanoramba vachikurudzira kuti vanofamba vangwaririre pamigwagwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata munyori mukuru wesangano rinomiririra vafambi reZimbabwe Passengers Association vaPaul Makiwa kuti tinzwewo maonero avo.
Zvizhinji zvatiri kuona zvinyange zvichitora nzvimbo mukati memigwagwa yedu panguva ino yezororo. Tikatarisa mitengo yamabhazi yakakwira zvinorwadza. Nzvimbo dzadzichiita $5 dzimwe dzaakutosvika $10. Papa chiita $10 pamwe pakutosvika $15 kana kuti $17. Nepapa chiitawo $15 zvaakusvika $25 zvichingoenda zvakadaro.
Chamungati chiri kunyanya kukonzera izvi chii?
Zvizhinji zviri kukonzerwa ana matau dzatinoti mahwindi pamwe chete nekusanganisira mapurisa, sezvo mapurisa vanenge vakakwidzawo mari yavo yechoko muhomwe. Mukatarisawo kuno kumaoperators navo vanenge varimo munyaya yekukwidzwa kwamabhazi iyoyi. Nokudaro mitengo yetirona kutiko yakwira zvakanyanyisa.
Ko, hurumende inenge imirewo papi zvese izvi zvichiitika izvi?
Apa hurumende ndiyo yatiuraya, sezvo vamwe vamiriri vehurumende ndivo vatovaridzi vamabhazi. Motikari zhinji kana mabhazi mazhinji ari kutotakura zvakadarikidza mwero. Tine vanhu vakati kuti vatingati vashaikira minjodzi yemimigwagwa yaitika apo neapa. Zvakare izvi zvaita kuti zvisiye vanhu vazhinji vane mavanga nokuda kukukuvara kwavanenge vaita mutsaona.
Nezuro mapurisa aiti vanhu vafa mutsaona pazorora pavanga votopfuura makumi masere nechidimbu. Zvave papi?
Tikatarisa tine tsaona dzakaitika apo neapapo. Zvikonzero izvi zvinogona kusanganisira kuipa kwemigwagwa yedu, kumhanyisa zvakanyanyi zvakadarikidza mwero, zvikuru sei kunenge kuchiitwa navachairi vedu. Vachairi vanofamba vachinge vakadhakwa. Zvimwe tinoona kuti vanenge vakatakura zvakadarikidza mwero, zvinozoita kuti kana tavo votadza kuikondrora zvakanaka.
Kurudziro yenyu yoti kudii?
Tichati kungokurudzira kuvachairi vedu ndezvokuti ngatirambei tichifamba zvakanaka kuti tideredze njodzi dzedu dzinenge dziri mumigwagwa. Kune vachairi tiri kuti regai kuyambuka nzizi dzinenge dzakazara, sezvo kune dzimwe nzvimbo dziri kunaya panguva ino yezororo. Tiri kuti kuvachairi vedu zvakare, chengetedzai upenyu hwenyu, mochengetedza zvakare upenyu hwavamwe, kusanganisira midziyo yakaita sedzimotikari dzatinenge tichishandisa. Tiri pamusoro pepapa, regai titi hurumende, muripo kuchengetedza upenyu hwedu nokutirwira panguva dzose.
Avo vanga vari munyori mukuru wesangano reZimbabwe Passengers Association, vaPaul Makiwa, vari parunare kuHarare neStudio 7. Vamwe vagari vekunyamakate mudunhu reMashonaland West vanoti magariro avo ari kukanganiswa nekuda kwetsika nemagariro amambo ave kuvatonga. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vagari vari kunyunyuta ava vanogara munzvimbo yaimbova pasi paishe dandawa vanova vatsvaimanyepa, asi nzvimbo iyi yava pasi paishe chundu vanova vaabel basera, zvichitevera mutongo wedare rekukariba mushure mekunetsana kwemadzishe aya panyaya yemuganho wenzvimbo dzavanotonga. Vaviri ava vanga vari nemakore gumi nerimwe chete vachinetsana nekuda kwemuganho wenzvimbo dzavo. Asi dare ramajistiriti mukariba rakapa mutongo nguva pfupi yapfuura wekuti nzvimbo dzenyamakate nedzimwe dziri kumakute dzave pasi paishe chundu. Zvichitevera kuiswa kwedunhu ravo pasi paishe mutsva, mumwe sabhuku wekunyamakate vaClemens Mapisaunga vanoti vanga vajaira kuremekedza zuva rechisi nemusi wechishanu, asi vave kumanikidzwa kucherechedza zuva iri nemusi wechipiri.
Mazuva edu echisi akatosiyana zvachose neamambo chundu.
Mumwe mugari wekuvillage 9 vachatenda mapfumo vanoti vave kutarisirwa kuchengetedza dzimwe tsika dzekukumbira mvura, izvo vanoti pasi paishe dandawa zvaingoitwa nevanhu vashoma vanoita zvechivanhu uye hapana chavaibvisa. Asi mumwe mugari wekumakute vaRonald Dzingai vanoti vari kufara sezvo mitongo yaishe dandawa yanga yakaoma uye vachida mari kana munhu achida kumhanara mhosva. Ishe dandawa vanoti vari kupikisa mutongo wedare raMajor Street vachiti hazviite kuti vaganhurirwe nzvimbo yavo kubva pasichigare, vachiti ishe chundu vakatouya vachibva kuZambia. Asi ishe chundu vanoti vanomira nezvakabuda mumatare. Patabvunza kuti miganhu yenzvimbo dzinotongwa nemadzishe inotarwa nani, mudziti wehurungwe vaEndrew Tizora vakati pane magwaro anoratidza nzvimbo idzi asi dzinogona kuchinjwa kana pane zvikonzero zvakasimba zvine chekuita netsika nemagariro pamwe nekukurisa kwenzvimbo.
Mabheba chaimu chaimu. Odo kana paine nzimbo nomari vanhu vakabvaka vanhu pavangere hapaso pavanga originari. Saka panoita dzimwe nzvimbo dzine chekuita netsika dzimwe vakatama kare. In terms of the ritual component, vanofanirwa vanopanana mikana kuti nyangwe geographically and legally kusiyikwa mambo A asi kana nzvimbo iyoyo inoda kuchivanhu chinoda iye vanofanirwa kupanana mikana yekuti zvinhu izvo zviitike asi munhu achitonga ari within a geographically defined area.
Nyaya dzekunetsana kwemadzishe pamusoro pemiganho munzvimbo dzavanotonga dzinonzi dziri kuitika mumatunhu akawanda munyika. Nyaya idzi dzinonzi dzinosanganisira kurwira umambo kwaIshe Chirumhanzu, Ishe Bhinga, Ishe Bota kuzaka, Ishe Samambwa kuzhombe, Ishe Negove kumberengwa, Ishe Manyezwa kuLupane, Ishe Mashayamombe, Ishe Chikwanda nedzimwe dzakazoperera kumatare mushure menguva yakareba. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mutlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mutlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Praxedes Banda vanogara ivo muguta reDallas kuTexas imo muno muAmerica vachiita ivo mabasa ekuimba uyezve vachibatsira nherera nevanoshupika kumusha. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Titsanangurirewo kuti My Banda Music ndiani, makatanga sei kuita zvekuimba izvi?
Aiwa, My Banda Music ndini zvangu. Ini ndakatanga kuimba ndiri mwana mudiki. Ndiri mukwaya namai vangu. Mai vangu ndovanga vari choir director. Saka ndakabva ndangotanga kuimba ndiri mudiki. Ndikatanga worship ndisiri mwana mudiki chaiye. Pandakazororwa ndakaramba ndichikontinua nezita rangu rekuzviti Pam kana kuti Praxedes. Asi vakadzi vemuchechi manje, takambopinda AFM kuno kuDallas kudhara. Apa ndandatove mukadzi wemunhu manje, ndanda ne 2 years ndaroorwa. Andopa vakatanga kuti My Banda, My Banda. Ndisiti ndakuda kuti ndikwire pastage My Banda, My Banda tatinei. Kovanava kuchiko. Ndonzi Pam. Ndikangonyora kuti Pemu papa bepa ravanenge vati tipe title, ndonyora kuti Pemu iwe anorichinja kuti My Banda. Saka ndakazongopedzisira ndanhengirikina ndazongoribvuma zita rekuti My Banda. So now makore azopfuura ndakabva ndatongotanga kungonzi My Banda Music. So ndokwakabva title iyo yekuti My Banda Music ikoko.
Munoimba mimhanzi yemusambo upi?
Ndinoimba yechitendero. Dzimbo dzechiKristu ndodzandinoimba. Ndodzega dzandinoimba. Ndikati ndiri kuda kuita rumbo kana kuti kurekoda song, ndinongoita dzechitendero chete.
Munozvinyorera mega here kana kuti zvinofamba sei?
Dzimbo ndonyora ndega. Mheno zvazvinongoita so, Mwari vanenge vangu uyo mumwoyo mako unongoona watove nesong. Ndogona kumuka makuseini ndichitoimba rumbo. Kana kuti ndiri kuhope ndikanga ndichirota rumbo, ndinobva ndatopepuka. Ndikakwanisa kupepuka ndobva ndatongotora panhu pekutongoti ndirekodhi, ndobva ndatorekodha. Makuseini acho naiwai ndotodainza mwana wangu kuti huya kustudio totogara pasi totoita song.
Mune mimhanzi mitsva here yamunayo pari zvino yamakamirira kutsikisa kana kuti zvakamira sei?
Pari zvino ndine rumbo runyowani rwandaka releasa 5 days ago. Saka inonzi Anondichengeta ndoinyowani yandinayo. Yandakaita tisati taita Anondichengeta ndakaiita naBaba Harare. Saka dziri tundo dzandingati ndodzimbo dzangu dzinyowani idzodzo.
Makatoshanda naBaba Harare vachinja musambo here kubva kuchiti uyezve zvanga zvakamira sei pa?
Ndakatoshanda navo vatochinja. Saka pandakazoenda kuZimbabwe Baba Harare vanga vatochinja musambo. Ndokubva ndaenda kustudio navo. Singa ndo number 2 kana kuti number 3. Nitwakanga vaita naTekshua Zama. Ini ndakazodzikisa imwe song navo yatakadzikisa naBaba Harare. Kari kutonetsa mazuva ano. Enda ndakafara sere kukwanisa kushanda naBaba Harare.
Rwuyo rwacho runonzi chii?
Runonzi Mighty God.
Tombo dzokera yedu mataura imi kuti munogara muno muAmerica kuTexas asi munopota muchimboenda kumusha kuZimbabwe. Pane mamwe mabasa amuri kuita here ikoko kuZimbabwe?
KuZimbabwe ndinoita zvenherera neshirikadzi. Ndingati ndatove nemakore 16 ndichibatsira vana nherera neshirikadzi. Kungovabatsirawo kunyanya maschool fees evana. Pandinotori nevana vakatowanda vakatograduata. Umwe wacho anonzi Chadwick iko zvino zvaakutogara kuJordan. Akatopedza akatoenda kuengineering akaita aircraft engineering. Saka ndozvimwe zvinhu zvandonyanyofambira mukangondona ndisenda kuZimbabwe spirit. Ndinenge ndichienda kunherera dzangu. Asi pari zvino hatisati tatora vana vanyowani. Chirongwa chatinacho muna March pandiri kuenda. Kuenda kunotora vamwe vana vanyowani.
Vana vamunenge muchivasarudza sei munoshandira munharaunda dzi?
Sekutanga ndakatanga ndataura nechikoro chainzi Cranbourne nekuti kwakuna mufundisi angari kuchechi kwasisi vangu. Ndakangotaura nyaya yangu zvikanzi ndotori nevana vakomana vari kutodawo maschool fees vari kuCranbourne. Ndakati ndava kuvaona. Saka ndakatanga ndatora vana kuCranbourne, Cranbourne boys aye. Saka ndakatanga ndatora vakomana, I think vanga vari about 15 boys. Ndova ndakatanga ndatora. Gore rakazoteera racho ndakazoenda kuAppway. Saka nzvimbo yandinowanza kutora vana sterek kuAppway ndokuna PA wangu vanonzi Pastor Fusire vandinoshanda navo. Ivo vanogara kuAppway. Saka ndokwatinowanza kutora vana ikoko.
Vanenge vachida kuona mabasa amunoita kana kunzwa mumanzi wenyu vanokubata ipapi?
Vanokwanisa kundiwana paFacebook. Peji rangu rinonzi My Banda Music.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mplanganya huye, ndiri muWashington.
Iko zvino tokupai chirongwa, upenyu hwedu, our lives. Icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu, chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu, upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro nevamwe amai vasina kuda kudomwa nezita vari kuMhondoro Mubayira, avo vanoti vakatarisana nenzara nenyaya yekuti chikafu hachisati chauya munzvimbo mavo chavakavimbiswa nehurumende, kunyange hazvo kune mamwe matunhu chiri kunzi chiri kugoverwa. Ngatinzwei vachitsanangura nezvedambudziko riri mudunhu mavo.
Chikafu chakauya, chikafu changa ndo chakauya muna Julai. Up to now vanhu havasati vatambira.
Zvikonzero zvipi zviri kupiwa kuti munge muchisvika nguva ino musati matambira, tichinzwa hurumende ichitaura kuti iri kugovera chikafu?
Panguva yapfuura takambonzwa zvizhinji zvanzi transport. Hapana transport, asi hurumende irikuramba kuti vanhu vabhadhara, asi chikafu chacho chisiri kuuya. Zvokuti taitodai tabhadhara zvedu chikafu chiuyi vanhu vadye.
Saka mati masvitso here kuhurumende chikumbiro chenyu chekuti munogona kubhadhara muwane chekutakurisa?
Vakuru vamwewo vataimbochemera uchingotaura senyaya vakazosvisa. Hazi zvakazonzi vanhu munogona kubhadhara. Saka kune vamwe vakabhadhara vari kune imwe saizi chakauya. Handina kunyatsonzwa kuti vakazobhadhara mari, asi chakauya chikatambirwa kwasviba vanhu vakabhukirana. Zvokuti vamwe vari kungochema futi hatisi kwana chikafu chishoma.
Paigoverwa ipapo munhu aipiwa chikafu chakawanda sei, uye zvinenge zvichitariswa here kunzi ane mhuri yakakura zvakadii?
Hongu, asi zvizvenzi vanhu vanofanirwa kukamurana. Saka kana manga makaimiri vairi munofanira kukamurana, uye ane zigara kapindewo chidza nechikafu. Makgs iwayo ako uri hwani iwayo unozonziwo unofanirwa kusheyera munhu.
Anenge ari makg mangani aunenge wapiwa kuti muzogovana nevamwe?
Anenge achienderana kuti zvemiwo wakanyoresa vana vangani. Pavana vawakanyoresa mwana munge ripi achiwana 7 kg 0.5. Chongomiswa chakadaro kusvika chakwanawo kuti iwana ma50 kg mairi here kana 50 kg imwe chete. Nekuti zvainzi chikafu ichi chinofanirwa kunge chapuwa vanhu. Saka kana chapuwa vanhu chirenge chii chakanangana nemhuri yako iyi? Saka zvinozana kuti unenge wakanyoresa mhuri ngani.
Chikafu cherudzi rupi chiri kupiwa vanhu kana chachipiwa vanhu pachakambouya ipapo?
Kachaka mbuu ya kachaka chambira pechanga kapa ya mafundi mchibage. Kata waindi hafe make jiza hakuwe kuenda ku mafundi. Hafe make jiza hakuenda ku mchibage. Dini uo wote shia nani ramu. Kwa hindi mbete 3 months kachaka piwa mna July. Kata saratoshika monana September. Sisi siri. Kaa kungote inga tumatente jini. Chekinya kuita chaita icho gorenio hakuna. Kutu nubata mari ya kutu nubo na mtuti wa bata kwezi marino tenda 10kg. Ukipeza 10kg yo 4 days, 3 days ya pesa. Apo nengo kati waona kana ene mari ya kutu kende chumika.
Vanenge wachigowe randiwa nani? Zili kugowe rwane masanga naga zvimirira here? Ne vashandi vehurumende here? Kana kuti zvine zvigowe rwa ne masanga noye zvimatongero enyika?
Kuno wauya mota iyi nevanhu vesocial welfare. Vongo kuchikafu chenichi. Deni pamwe pavano senda ipapo ndipo muntu sara mumoshayana nekuta munotanga matombo udzwa kuti pachara yakafu chini chazo seyana saka nichiso wose yava mimi
upfu wacho huri kuwanikwa nemari pa 10kg
wandinge uchita $6 sikira mwachita ma $6 ezvinizvo wa $7 last week ndakati tenda $7
imi muri amai vane mhuri yakakurawo zvakadi
imi ndiri amai vane mhuri tinogara tiri vashanu.
Saka baba zvii zvavari kuitawo nekutsvaga chikafu.
Zvakawo baba vakura, vana chavachakwanisa uye vanorwara. Vana vamwe vari mudunhu imomo vakarorwawo zvavo mudunhu imomo, zvekuita zvacho hapana chekunyatsoita. Vari kuHarareo vari kungotiwo hazvisi kufamba mariwo hadzisiita. Saka zvakaoma.
Shoko ramungasiyira vehurumende pamwe chete nevemasangano ari kupawo rubatsiro nderekuti
shoko ramungasiyira kuhurumende nevemasangano vekupa zvekudya kuti dai vawedzera zvekudya nekuti pari zvino kana mvura yacho iri totitaurira futi kuti tiri kupinda munzara nekuti pari zvino hakuna mvura totizve dai varegedza havo kuti vanhu vakamurane nekuti vanhu vari kusara vari munzara ivo vakavaenderwa muzi mutatu.
Aiwa ndinotenda amai, totarisira kuti zvinhu zvichashanduka.
Zvakanakai.
Manga makateerera kune vamwe amai vasina kuda kudongwa nezita vari kumondoro mubayira muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tinokupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Anokuonekai ine mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Musa kanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Munhau dzemitambo, mumwe anoita zvemitambo achishanda nechikwata cheElysium Dance Theatres, Yvonne Zvikomborero Gudza, anoti basa ravo rinovapa chouviri sevatambi asi pachine zvinoda kugadziriswa kuti upenyu hwavo huvandudzike. Mhando yekutamba kwechikwata chake kunosanganisira zvitaira zvakasiyana-siyana zvinoda unyanzvi hwepamusoro kana kuti contortionism. Ko iwo matambiro aya haana njodzi here? Ngatinzwei hurukuro yataita naYvonne Zvikomborero Gudza nezvenyaya iyi.
Inini ndinoita yoga for flexibility. Ndiyo inozounza contortioning. Kana taita yoga tava flexible, tava kuita contortioning, tava kukwanisa kubhenda bhenda nekuchikora chikora muviri sezvatichiita pamavhidhiyos atichakusenderai muchiona. Zvedancing, rumba nedanso tinozongoitawo zvedu pafree time tapedza session takumboflexa.
Vabereki neveukama vakazvitambira sei pawakatanga izvi?
Vabereki veukama neshamwari dzangu vanozvitambira. Vana kumbobvira vaita dambudziko kubva pandakatanga, vanga vasitomborina kana basa nazvo. Iko zvino ndo vato support system yangu, vanenge vachingondisapota pese. Kana ndakazoti panapa ndaumirwa ndiri kuda pekuitira zvinhu zvangu, ndawana client, aiwa vanongondipa, vanotondisapota zvisingaiti, ende ndo zvinondipa kuti ndirambe ndichienda mberi.
Aya madenzi echirungu kaya ne zvechizvino zvino zvakati o veruzhinji vari kutambirana nazvo here vakuzviziva here zvemuZimbabwe izvi
veruzhinji havasi kunyatsozvitambira mune zvakanaka asi vashomawo vandakakwanisa kutaura navo vanozvitambira ende vanotozvifarira vamwe vacho ndo vatoo maclients angu asi ruzhinji rwacho havanyatsozvitambira mune zvakanaka vanenge vakutofunga kuti pamwe wava kuita zvekutengesa muviri wako
saka munotambira kupi vanoda kutaura nemi kukubatai kana kuuya wokuzoona muchitamba muchiita zvamunoita izvi vanokuwanai kupi
ndinotambira kuglenview 7 nekuglenora muHarare vanoda kunditeera vanokwanisa kufollowa WhatsApp channel yangu inonzi Vovo Yoga Session ndichakusendirai link pasi vanoda kuti haya for my performance vanokwanisa kundisa message pa WhatsApp kana kuuya kumba phone number yangu 0716717312
matambudziko api amakasangana nawo mugore rino ra 2024
makomments kubva kuvanhu pavanosenda mavideos yo notidzosera kumashure plus mastudios ekuitira yoga acho ari kudhura saka zvinhu zvinodzosera kumashure kana usina pakanaka pekunyatsoitira malesensi nevanhu
zvamunganyorawo pasi muchiti aiwa gore rino takagona ichi nechichi takatadzawo ichi nechichi ndezvipi
2024 hatina zvikuru zvatakanyanyoita tine machallenges akawanda ekuti ground rekuitira panga pasina saka 2025 tokuvimbisa kuti tine tagadzirisa kuti ground racho neequipment yacho ichida kushandisa tinenge tanazvo by February
titarisewo kusimudzirwa kwebasa renyu zvii zvamunoda kuudza vateereri tichipendera zvedu chirongwa
tongoda kutendei nekutitsigira kwamuri kuita nekuramba muchitisimbisa pane zvatiri kuita motifollowawo pawhatsapp channel yangu inonzi Vovo Yoga Session maitabasa
uyo anga ari mumwe anoita zvemitambo achishanda nechikwata cheElysium Dance Theatres Yvonne Zvikomborero Gudza ari parunhare kuHarare neStudio 7 yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi mapurisa eZimbabwe Republic Police ZRP opa chenjedzo kuvatyairi kuti vasiyane nekunwa doro kana vachityaira uye kuti vafambi vamhangare nyaya dzekutyaira zvisina tsarukano mumwe anoita zvemitambo anoti basa ravo rinovapa chouviri sevatambi asi pachine zvinoda kugadziriswa kuti upenyu hwavo huvandudzike tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kutsambambozha yedu inoti studio7@voanews.com munokwanisawo kuteerera nhau dzedu pawww.voashona.com ini ndini Evans Azeninga ndiri muWashington DC
Soku isikati.